hongu ndingangoda kujekesa kuti zvatiri kutenga zvatichashandisa kuti tikwanise kunge tichinyoresa vanhu sevavhoti tiri kuzvitenga munhanho mbiri. Nhanho yekutanga ndo yatakaita yatakapedza pataitsvaga izvo zvatichashandisa patinenge tiri mumaruwa tichitsvaga mazita evanhu vanoda kunyoresa. Ndo zvichatora mazita nemifananidzo nemafingerprints evanhu tiri munzvimbo dzavo matinenge tichienda matinoti mavoter registration centers. Tatora data rese iroro kana kuti zvatingati zvakanangana nemuvhoti wega wega izvozvo, tichanozviisa mumushina mumwe chete uyo chatibatsira kuona kuti pane munhu here angada akazvinyoresa kairi kana katatu. Ivo mushina iwoyo watichanoshandisa kechipiri, ndo nhanho yechipiri. Hatisati tapedza kutenga zvinhu zvese zvichashandiswa nemushina iwoyo. Chimwe chezvinhu zvatiri kutsvaga ndingati isoftware inotibatsira kutarisa mafingerprints evanhu ichiona kuti aya mafingerprints takambaatora tiri kochundura, ayo tikazaatora taakumondoro, tikazaatora zvakare tiri kugweru mafingerprints iwayo. Isoftware inotibatsira kutarisa mafingerprints evanhu kuona kuti haana kushandiswa nevanhu vakatipa mazita akasiyana siyana here. Pachirungu tinoiti automated fingerprint identification system.
Saka izvi zvinoreva kuti munenge makutangisa zvekuita imwe tender process herapa?
Ndizvozvo zvinhu zvazvinoreva kuti taakuchitangisa iye zvino, nekuti biometric voter registration kits izvo zvatinoshandisa mufield taanazvo, taakuchitenga zvechipiri izvi ende tinokumbirwa zvakare nemutemo kuti tiende kutenda.
Saka munotarisira kuti mishina iyi inenge yazotengwa rini manje?
Inofanirwa kutengwa mumwedzi miviri mitatu inotevera, nekuti inofanirwa kunge yaapo patinodzoka nemazita nemafingerprints evanhu kubva mufield.
Mumapepa nhau Justice Makara wanga achinyoranyorawo nyaya yekuti iyo zeki nezenge yakushanda nenikuvhu mune zvimwe zvirongwa zvakanangana nesarudzo iyoyi, ii chokwadi here ichi?
Hachisi chokwadi, nekuti vanhu vese vanoziva kuti mabvr kits takaatenga kubva kunani. Ndakataura ndofunga masvondo mairi apera kuti mabvr kits takaatenga kubva kukambani inzi Lacton Group of Companies iri kuChina. Iye zvino hatisati tatenga yandataura automated fingerprint identification system, hatisati taziva kuti tinoitenga kunani. Saka hachisi chokwadi chekuti pane patichashanda nemikufu.